Vamunangagwa vatambirwa nemufaro pavasvika munhandare yeRufaro Stadium mange muchiitwa urongwa hwanhasi. Vachitaura kuzuru nezuru zvevanhu zvaungana nhasi, mutungamiri wenyika ati mauto ari kuita basa rinodadisa zvikuru mukuchengetedza runyararo. Vamunangagwa vatiwo,
"Beyond Africa, Zimbabwe is grateful for the long-standing support we are receiving."
Zimbabwe inotenda rudo nerutsigiro rwatiri kuwana kubva kuhama dzedu neshamwari dzedu dzakaita seChina, Russia, India, Indonesia, Malaysia nePakistan muzvirongwa zvedzidzo, budiriro nekudzivirirwa kwenyika.
Vamunangagwa vatendawo mauto ari kuenda kunoshanda neAfrican Union neUnited Nations mukunochengetedza runyararo kune dzimwe nyika. Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai Togarepi vati mauto akakosha zvikuru uye anofanira kupembedzwa.
Mauto edu anoita mabasa akasiyana-siyana. Guru racho ndokuzvidzivirira kuti nyika yedu irambe iri yedu, pasimuchaya unokanganisa kana kupinda mumiganhu yenyika yedu. Vanoita basa iroro zvakanyatsonaka, saka tinofanira kuvapemberera. Then kune nyaya yemabasa mazhinji avanoita, kuvaka makliniki nguva even drought relief. Iko zvino izvi tinoona mota dzamauto dzichiita mabasa iwawo, saka tinofanira kukoshesa mabasa mazhinji anoitwa nemauto edu eZimbabwe.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika vari kuchema-chema nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuitwa nemauto. Muna chikumi mwedzi wapera, mumwe mukuru wemauto kana kuti Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anthony Musanyatwe vakati vanhu vachamanikidzwa kuvhotera ZANU-PF uye bato iri richatonga kusvika madhongi amera nyanga. Gore rapera vamunangagwa vakadomawo mukuru wemauto ose kana kuti Zimbabwe Defense Forces Commander General Philip Valerio Sibanda kuva nhengo yePolitbureau yeZANU-PF kunyange zvichityora bumbiro mitemo. Vakazorova nendeshure mushure mekunge vamwe vada kuvaendesa kumatare. Muna 2011 mumwe mukuru wemauto Mushakabu Douglas nyika yaramba vakati vaizosaruta Mushakabu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri wehurumende. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaPromise Mkwananzi vati mauto haasi kutevedzera bumbiro remitemo.
Mauto edu anoda kuti adzidziswe pakudare rinonzi transformation muchirungu. Tichigadzira ndava kune kuora kuriko kumusoro kwehoyo. Makomanda tinoona kuti haaya kutevedzera mirayo nemitemo yechiuto yatinoziva. Anoda kutevedzera zvinodiwa nevanhu veZANU-PF. Mauto enyika hafaniri kunge ari muhomwe erimwe bato kana rimwe bato. Anofanira kunge akamira panzvimbo asina dadivira akarerekera. Izvozvi kutaura kudai masozvo anenge abuditswa panze kuti avhundutsire vanhu zvavanofanira kunge vachidzivirira.
Kopasi pemutemo mauto anotarisirwa kuita sei chaizvo? Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights kana kuti ZIMRI vadzikamaibere.
Izvo zvinouya tiri panguva yakamanikana ende pane kunoona kwakanyanya pamusangano wevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo. Saka mukupemberera kwatinoita zuva remauto iroro, tinozvibvunzawo zvekare kuti legacy yemauto yedu panhau yekudzivirirwa kwekodzero dzevanhu yakamira sei. Bumbiro redu remutemo rinoumba mu-Section 210 inonzi Independent Complaint Mechanism yekuti avo vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzavo nemauto vanofanira kukwanisa kuenda kukomishoni iyoyo vachinodemba-demba. Izvi hazvisati zvaitwa.
Vanoongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe kubva muna 1985, 1990, 2000, 2002 uye 2008 vanoti dzainge dziine mhirizhonga uye vanochengetedza nyika kusanganisira mauto vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Muna 2017 mauto akatungamira mukupidigurwa kwehurumende yamushakabu Robert Mugabe. Asi vanotsigira zvakaitwa nemauto vanoti vamugabe vainge vakakomberedzwa nematsotsi. Mhemberero dzanhasi dzange dziri dzechimakumi mana nemana. Mhemberero idzi dzaitwawo mumatunhu ose enyika. Vakuru vemauto kubva kunyika dzemusadak vapindawo mumhemberero dzanhasi. Ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.